Ndino kuchingamidza ine mufaro vateereri pano pachirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya uye ndiri muWashington. Nhasi taita rombo rakanaka, tiri kuenderera mberi nehurukuro naamai Abigail Magwenzi vanova ivo mufundisi uye zvakare vari muzvina bhizimisi uye vane mubatanidzwa wemadzimai unonzi Red Lipstick Revolution. Regai tiende kwavari tinzwe kuti mubatanidzwa uyu unobatsira sei madzimai.
Tinobatsira madzimai akasiyana siyana. Iko zvino takasaina agreement neMashonaland West Province yemuZimbabwe kuti tipinde munharaunda tishande nemadzimai nemadifferent projects. Zvikuru sei income generating maprojects kuti tivarime macash crops for export. Ndozvimwe zvatiri kuongorora tiri kuno kuDubai kuti zvinhu zvedu zvikabva kuZimbabwe zvingapinde-pinde papi uye zvinopinda sei, chii chinodikanwa, because munyika inoyi havarime zvese zviri important. Inyika ine relya on matourists, yakamhenge iine oil but yakurila yakachinja manje oil yanzi yakupera vakuita zvematourists. Saka sii takaona kuti market ino ndikaistadha semadzimai tikaifokasa because haisi kure iri padhuze. Zvinogona kutoempower nekusimudzira mudzimai ari kumusha ari kurima kaarea kake ikako nekuti pane madirect flights zvokuti tikarima kana mavegetable unoza kusondakatenga half cabbage. Half cabbage yaitoita about $2.53 half yecabbage. Handiti muri kuona. So tiri kutarisa maopportunities anenge ari kuno. Unodiwa mbudzi chaidzo, mbudzi but unofanira kurera mbudzi yemhando inodikanwa kuno but mbudzi. Saka uchigona kungorera mbudzi yako kumusha unotogona kurera idzodzi, hapana zvakanyanya kuoma kana kusiyana ipapo. Saka tinoda kuti semadzimai tisvike pastage kuRed Lipstick yatiri kuti mudzimai wese ngaashande kusvika abata keshi.
Pane misangano yamakatarisira here kunge muri kuita?
Iko zvino takatarisira kusangana kuno semadzimai muna February kuti tironge nevamwe vekudiaspora vari munyika dziri kubva nemwe vanobva kuBotswana, vamwe vanobva kuUK, vamwe vachibva kuZambia, kunzvimbo dzakasiyana-siyana nevemuno, tomboonesana semadzimai kuti tingazvifambise sei kuti tiite kubatsirana pamwe chete. Musangano watakamboita lana 2020 wakatibatsira nekuti takabva tasangana nevamwe vekumadiaspora tikanotsvaga mamaini edu semadzimai tikaona 49 mamines egold. Nebva taita mapartnership nevamwe. Ini ndotowana partner wangu wandasingatomboziva ndakasangana naye muDubai auya kumusangano weRed Lipstick anonzi Wendy ari kuUK, vamwe vari kuSouth Africa, mumwe ari kuRwanda. Tiri 6 vatagadzira syndicate. Saka tinotova nemigodhi yedu yegold. Tauda kutanga kuchera manje mapaperwork ese for the year, tanga tichizvifambira tichizvigadzirisa tichidii. Saka tine madzimai anotosvika almost just under 100 and vamwe vatenga mugodhi vari 6, vamwe vanenge vari 4, vamwe vagadzisa mugodhi yavo vari 2. Mumwe anogona kungoti ndikuda wangu ndega kana kuti ndikuda 2 dzangu ndega. Saka ipapo tine 49 dzemadzimai plus 100. Saka before musangano iwoyo taka tisina kana pfungwa yekuita izvozvo. Saka tati tagara mukutaura mweya takutaura, saka toitei, plan of action yedu yakamira sei. Ndopakatanga kutadi kungoitawo zvekuitawo zvegold, tingomainawo gold. Ndomatangira zvakaita. Saka sekuseka zvatofamba. Saka takatoona kuti kusangana nekuronga nekubatana because zvinoitika tizvekutika. Unogona kungoine mumwe munhu ari kunzokwa nemari asi ari kushaya munhu akatendeka wekushanda naye. Red Lipstick tinenge tiri bridge manje yekusanganisa vanhu kuti ava vakatendeka. Pane vamadzimai atinotoziva kuti akatendeka. Izvozvi bhodha richakavharwa haro kunoko but pamadzimai ari kuuya taronga neZimbabwe Women's Bank kuti vapuhwe mari. Vasina mari taronga kuti vapuhwe mari kumabhengi. Izvozvi so madzimai vari kuita chipatapata kufambira mafambisa mapepa kunogadzirisa mari enda patiri kuvaisa muzvikwata zvikwata zvimagroups 666. Then ndopatatiwo futi sevanhu vari kufambira zveempowerment nezvekusumudzira nyika neinei tabva takumbira tachema chema tinokuonawo dzimwe mari nebank rate.
Aiwa, nguva yedu ndiyo yaita shanje. Tinokutendai amai Abigail Magwenzi kunge manga muinesu pano pachirongwa chedu. Ini ndini Marvelous Mhlanga Nyahuye, ndiri muWashington.